Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gunyana 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoti vanoda kupikisa zvakabuda musarudzo vachine kusvika musi wemuvhuro unouya kana pachiteverwa bumbiro remugore ra2013. Rimwe sangano revarairidzi rokurudzira kuti zvikoro zvinonoke kuvhurwa nesvondo rimwe chete richiti munyika hamusati magadzikana kubva zvapera sarudzo. Asi hurumende inoti zvinhu zvakagadzikana uye munyika mune runyararo nekudaro hapana chekumirira. Tichakupai zvabuda mumitambo yemakundano eCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uriah Izembe, vanoti vanoda kupikisa zvakabuda musarudzo vachine kusvika muvhuro unouya kana pachiteverwa bumbiro ra2013. Izvi zviri kuuya panguva iyo paine tarisiro yekuti zvimwe bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change ringangoenda kumatare richipikisa zvakabuda musarudzo idzi, sezvo rakatoratidza kunyunyuta kwaro richiti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka neZimbabwe Electoral Commission uye dzakabiridzirwa zvemhando yepamusoro. Izvi zviri kutsigirwawo zvakare nevamwe vakaongorora sarudzo idzi vanosanganisira veSADC, veAfrican Union, Commonwealth neCarter Center, avo vari kuimbawo korasi imwe chete yekuti sarudzo hadzina kuitwa pachiteverwa mitemo inosunga maitirwo esarudzo. Pane mashokowo yekuti vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vangangogadzwa nemuvhuro kana chipiri svondo rinouya. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubato reCCC kana paine matanho arichatora ekupikisa sarudzo idzi, uyewo kubva kuhurumende kana kugadzwa kwevakakunda musarudzo kuchabudirira kuitwa. Mukuziya nezvenyaya iyi, ngatinzwei hurukuru yataita naDr. Zembe.
Vanjonga zvapiringana nokuti vararamareva iri nderebumbiro ra2013 rinotaura haro pasection 93 kuti unenge achipikisa musarudzo dzaitwa unofanira kukanda kupikisa kwake mumazuva manomwe kubva padavidzirwa sarudzo nomumurawo iwoyo wa2013 uyu. Zvino musi wa26 ndopakadavidzirwa zvakabuda mugango resarudzo yomutungamiri wenyika. Zvinotaura kuti mazuva manomwe anopera nhasi. Asi mutemo wacho unoti kana mazuva akapera uri musi womugovera zvinozotaura kuti unozopera nomuvhuro rinenge riri zuva rebasa. Zvinotaura kuti izvo mugovera nesvondo hazvizovi zvavharana. Muvhuro kana riri zuva rebasa risiri zororo ndo wainozopera. Saka mazuva manomwe anozopera nomuvhuro.
Saka muri kuti here vanoda kupikisa vachine mukana kusvika musi wemuvhuro?
Vachinawo. Asi ndandichitevedzera murawo wa2013 Constitution. Asi pane bope ramunoziva raaita kuti sarudzo dzinge dzakatekeshera musadhaki. Saka pane matare womusadhaki nomuAfrican Union. Saka zvinotaura kuti vanogunununa vanogona kutora zhira dzakasiyana-siyana kuti vaise gunununo yavo kuti zvizobudira vanhu vese vomunyika. mairano esarudzo dzakaitiwa idzi. Saka tomirira muvhuro iwoyo tozoona zvine zvichiitika.
Zvinoreva kuti kugadzwa kwemutungamiri wenyika akabudirira musarudzo hakukwanisa kunge kuchiitwa nemusi wemuvhuro kana mazuva manomwe achikwana nemusi wemuvhuro.
Kana vateverera murawo wavo zvinogona kuti zvisaitika. Asi sezvamunoziva murawo wavo havauteveri ndiwowepumbiro ramugabe ra2013. Rinova ndiro ravainaro sezanupf nomutungamiri wavo. Vanouvhuna pavanoda, vachiucheresedza pavanoda. Saka zvinonetsa kuti isu sevagari venyika tizive chaizvo chaizvo zvavachaita.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Urayai Zembe, vari parunhare muHarare neStudio 7.
The Voice of America.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ riri kukurudzira kuti zvikoro zvinonoke kuvhurwa nesvondo rimwe chete richiti munyika hamusati magadzikana kubva zvapera sarudzo. Zvikoro zvinotarisirwa kuvhurwa nemuvhuro unouya unove musi wa4 Gunyana. Mutungamiri weATUZ Vaobert Masaraure vanoti chimwe chikonzerowo chinofanirwa kutarisiswa nehurumende ndechekuti vabereki vakawanda vakakanganiswa negadziriro yesarudzo zvakaita kuti vatadze kuunganidza mari dzechikoro sezvo vazhinji munyika vave kuzvibatira mabasa emaoko. Vanotiwo varayiridzi vakawanda vachatadza kudzokera kumabasa nekuda kwekushayiwa mari dzekufambisa vachiti hurumende inofanirwa kugadzirisa nyaya dzemihure yevashandi vaya nekukasika. Ngatinzwei vachitsanangura.
Nyaya yekuvhurwa kwezvikoro musi wa4 kunoratidza kushaya hanya kwehurumende yedu nesefiti yevana nesefiti yevarayiridzi. Zviri pachena Zimbabwe ichiri netension yakakurisa kubva pasarudzo dzakabva mukuitwa idzo dzisina kupera zvakanaka dzinoratidza makakatanwa akawanda akazvarwa kubva padziri. Kuendesa vana nevarayiridzi kuzvikoro panguva yakadai kungozvikokera matambudziko ekuti pano kuna kudzimara kwaita mhirizhonga dzakawanda. Isu tatichiti kuvhurwa kwezvikoro pari zvino hakuna kumira zvakanaka, dai pambomirwa kana kwevhiki mhepo dzamboti dzadzikama vanhu vakwanisa kugadzirisana makakatanwa avainawo.
Hurumende iri kuti munyika zvinhu zvese zvakagadzikana, mune runyararo, hamuna kana dambudziko, saka hapana chikonzero chekuti zvikoro zvinonoke kuvhurwa. Munoti nepamire hurumende apa
kunyuvita kwedu kwekuti vanhu dai vambomira kudzokera kumabasa musi wemuvhuro hakusi kungobva pasifiti chete. Kune nyaya yekutoti vabereki chaivo vanotarisirwa kunzi vabhadhare mari dzemaschool fees havasati vagadzikana mari dzavo vachikwavhangwavha zvava zvakasungwa nemaelection. Kuvawedzera vhiki kuti zvikoro zvovhurwa kwapera vhiki kunovapawo mukana wekuti vaite mabhindauko akawanda ekubatanidza pfuma dzekubhadharira vana kuti vadzoke kuzvikoro. Zvikatadza kuitwa izvi zvikoro zvikavhurwa musi wa4 vanenge vasina gadziriro rakakwana, ende vamwe vana vacharasikirwa nenguva yekudzidza vamwe vachienda mberi.
Zvikoro zvisati zvavharwa tainzwa muchinyunyuta nenyaya dzemihoro. Inyaya dzakagadziriswa here idzi?
Hurumende ingatoti inopa marairidzi mari kudarika vamwe, asi mari inotambirwa nemushandi haipimiwe ichitariswa yeumwe kuti ngana apiwa yakawanda sei. Inotariswa pacost of living kuti kurarama kwacho kuri kumboda mari. Saka kurarama kuri kuda mari yakawanda kudarika iri kuwanikwa nemurayiridzi. Zvinozoita kuti zviomere murayiridzi kuti adzokere kubasa, zvisinei nekuti anzi neunioni yake adzokere kana kuti arege, nekuti iye homwe yake ndo inodzimara yamutuma. Chatinoona ndechekuti varayiridzi vazhinji vachadzimara vakundikana kudzokera kana zvikanzi vadzokere kubasa mari isina kugadziriswa. Isu chichemo chedu chachiri chekuti dai paitwa hurukuro idzo dzinogona kungoitwa kana tikapostipona kuvhurwa kwezvikoro zvisavhurwe musi wa4, pagadziriswe nyaya yemuhoro pakati pemushandi nemushandirwi.
Vanga vari mutungamiri wesangano reATUZ Vaobert Masaraure vari parunhare neStudio 7 vari muHarare. Asi vakafanobata chigaro chemutauriri webazi redzidzo yepasi vaPatrick Zumbo vanoti munyika makadekara semvura yeguvi, nekudaro hapana chikonzero chekushandura urongwa hwekuvhurwa kwezvikoro.
Vajonga kutaura kunotoita kuti tishamisike chaizvo. Hongu sarudzo dzakaitwa dzikapera. Kana maamuri muno muZimbabwe muchaona kuti munhu umwe arungo famba murunyararo, arungo itapasa murunyararo, saka chingatazisa zvikoro kuvhurwa chii. Iye mukazvitarisa vajonga muchaona chatinoti school calendar. Asi chinhu chaka decidewa last week kana chaka decidewa this week. Chinhu chaka decidewa muna January, chaka decidewa muna December, tikapa inonzi school calendar. Saka hapana chapa kuvhurwa kwezvikoro nokuti vabereki vedu vaiziva, varairidzi vedu vaiziva, saka tichatingatadza kuvhura chikoro china ivajonga.
Vanga vari vakafanira kubata chigaro chemutauriri webasi yedzidzo repasi vaPatrick Zumbo vari parunare muHarare neStudio 7. Panyaya yekuti varairidzi vanogona kukundikana kudzoka kumabasa nekushaya mari uye kuti hurumende igadzirise nyaya dzemihoro, tabatawo gurukota rezvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti varairidzi ndo vakatokohwa pakuru pakuwedzerwa kwakaitwa vashandi mihoro nehurumende mwedzi yadarika.
Chokwadi, dai manga machitsvaga maichiwana kuti hurumende yakawedzera mari yemassive servants ose kusanganisira maticha $50 ikasvika pa$300 pamunhu anowana mari yepasi pane vese. Hurumende ikawedzera zvakare mari yemaZimbabwe dollars inotambirwa nevashandi vehurumende nezvikamu zvinosvika zana muzana 100% pane avo vanotambira mari iri pasi pevamwe vose. Saka pane zvakatoitika iroro temu ramuri kutaura nezvaro.
Asika vamavhima varairidzi vari kuti mari yavari kutambira ishoma.
Munofanira kuziva zvakare kuti pamusoro pemari dzinotambirwa nemamwe masivhu sevenzi ese maticha anozowana imwe $80. Iyi $80 asi inozopeiwa ari maZimbabwean dollars ne the going rate yepainotambirirwa mari iyoyo. Saka hazvisi zvechokwadi kuti hapana chakaitika kumaticha. Tichibva mutemo rapera tichiuya pahoridhe yavainayo iko zvino.
Saka tingaona here kuwedzerwa kwemari dzemihoro yevarairidzi munguva pfupi inotevera?
Chatinoziva ndechekuti hurumende icharamba ichitarisa nyaya dzemihoro yematicha kusvika tagutsikana kuti mari dzatiri kupa vashandi vehurumende imari dzinoenderana nestatus yavo sevashandi vehurumende. Kana takatarisana nematicha vanofanira kuti vawane chiremerera mumacommunities mavanogara kana mavanosevenza. Saka dai mambotarisa vakandembire zvatakaita izvozvo vamwe vanozongotaura asi vanenge vasingatauri chokwadi vachida kungoti hurumende inzi haina zvairi kuita. Asi hurumende ine zvakawanda zvairi kuita kugadzirisa nyaya dzemaconditions of service dzevashandi.
Vanga vari gurukota rezvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vari parunare neStudio 7 vari muHarare.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai pafacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kushanyira dunhu reFlorida nhasi kunoona vega kuparadzwa kwakaitwa dunhu iri nedutu mupengo Idalia uye kunyaradza vanhu vakavirwa nedambudziko redutu iri, asi havasi kuzosangana nagavhuna vedunhu iri vaRon DeSantis vebato reRepublican vavangangokwikwidzana navo musarudzo yemutungamiri wenyika. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavhilas Musanganya uye weStudio 7.
tinokuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Diana Zimbudzana Chambara vesangano reZimbabwe Exiles Forum, avo vanoshanda nezvizvarwa zveZimbabwe nedzimwe nyika zviri muSouth Africa. Tiri kukurukura navo pamusoro pedambudziko rakasangana nevamwe vagari vemuSouth Africa vanobva kune dzimwe nyika, apo takaona imwe nzvimbo inogarwa nevanhu muJohannesburg yakawanikwa ichitsva uyezve pachifa vanhu vane chitsama. Kunyangwe zvazvo pasati pazivikanwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvakatsvira panzvimbo iyi zvingani. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatiudzwo kuti zvamira sei pari zvino panyaya yezvatakaona dambudziko rakatarisana neimwe nzvimbo yeimomo muJohannesburg iro vhiki rino?
Hatina chakatadziva nezvino takasvika hedu panzvimbo yacho ipao pakaitikira tsaona tikaona, asi hatina information yataikwanisa kunyatsotiwane kwezvaingoverengerwa nevanhu vakanga vari panzvimbo iyo, nekuti nzvimbo yacho yakatozara. Saka pakawanda mapurisa, pakawanda vanhu vezvemutema, saka vanhu vari kunyanya kudzimiswa kuti vapindepo vachiona kuti zvakamira sei ndeve vashandi vehurumende vedzimwe nyika. Hatina kuona hedu veZimbabwe, takaona vekumalawi ndo vakauya vachizvotarisa vachibvunza nezvezvizvarwa zvokumusha kwavo. Saka ndidaira kuti vekuZimbabwe zvichida mari ndevanga vatopindapo vakatende vabva, handizi handizivi. Saka hatisati tava nenhamba yekuziva kuti vanhu vakaafektwa vekumusha kwedu vangani.
Tinoona pamavhidhiyo atakaona pasocial media madzimai ndiwo anga akawanda achitarisa zvanga zviri kuitika mushure medambudziko iri. Munoona sei izvi?
Ndisu katino tinobereka tinotakura dzinhumbu, tatakura zvedzinhumbu torwa dziwa nedzinhumbu idzodzo nemimba idzodzo pakupona. Saka mwoyo yedu inobva yanya kurwadziwa zvakanyanya nechitiko chinenge chikaita seichochi. Saka vazhinji vacho ndovanobva vari pamberi pekuda kuchonyatso kuti vaone kuti chitiko chaitika ichi zvafamba sei uye zvimbo vanhu vangabetsereka sei.
Pane vamwe vakabva varasikirwa nepekugara, ava vakaenda kupi ava?
Vakarasikirwa nepekugara vakaendeswa kumashelta arimo anonzi mahomeless shelters ari muJoburg, asi havazi vese. Vamwe vakaramba vari kutya kuti vakange vaenda kumashelta kuya zvichabva zvapa hurumende yeSouth Africa mukana wekuti vanhu ivava vatorwe vadzoserwe kumusha, nekuti vazhinji vevanhu vari kugara panzvimbo iyoyo vanhu vaari kugara munomu vasina mapepa akakwana. Saka vakutya manje kuti kana vakange vazviburisa pachena kuti tiri pano vanozotorwa vozoshira zvinova zvavasiri kuda kuti. Saka vamwe vacho vanomira vari panze, asi pakanga pana minista akanga aa kungachiti kumanhai vaendai kumashelta ikoko, mumwane pekugara, mumwane pakanaka pekugara. Pari zvinhu ndomamiriro azvikaita.
Imi sangano renyu rinobatsira sei zvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muSouth Africa?
Izvozvo zvinopa zvizhinji zvazvo zvinowanikwa legal system. Saka zvinhu zvemitemo izvi kuti vanhu vanenge vachida kuita mapepers kana tichitaro tinowanoda kubetsera vaya vanenge vachitsvaka inonzi mahasla maya nemarefugee status. Mapemiti kazhinji kacho tinoita zvenobin kana ritimapemiti anopiwa kumasikabudzaya anonzi maZGP taita advocate nenobin nedocumentation yazvo, asi ari mamwe mapemiti asiri yayo tinongopa advocate kuti vanhu vangaende kupi kuti vabetserekane. Nekuti isusu vanhu vatinonyanya kuda kuiswa pamberi ndevanhu vari vulnerable vaya, asina pokutangira asina chouviri. Saka kana ari munhu anenge ane pekutangira aine chouviri tinongomupa advance yekuenda kwakati zvizvira kuti anogona kumubetserekana ikoko achibvisa kana zvenzimari achibvisa mari.
Vanenge vachida kushanda nesangano renyu vanokubata ipapo?
Isusu tinowanikwa panonzi pakupona democracy center pa 357 Fisak Street.
Pretoria, province ye Gauteng, nobachiri ipapo. Asi kunzira kwakauya denda iri recovid, hatichawani kwapaofisi ipapo mazuva ese. Takuita remote work, saka vanoda kutitsvaga munotitsvaga papeji yedu yeFacebook. Tingabatiratora kutitumidzira meseji ipapo topindura toonesana.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa upenyu hwedu, our lives. Tichikupai hurukuro yataita nava Grandmo Hakata vebato rinopikisa RCCC, ava vakakunda musarudzo dzeparamende dzekutsvaga mumiriri weGlenview South. Kunyanga hazvo ivo vakanga vatove nesvondo rimwe chete vari muhusungwa pakazoitwa sarudzo. Tinzwe vachitsanangura chakaita kuti vasungwe.
Nakuda kunopinda musarudzo musi wa 15 August yadange tichiita kurudziro yekuti vanhu vaende kurali yakanga iri kuwiko inonzi kuchuru constituency. So takazosangana netsaona yekuti mapurisa akatitira achiti muri kuita karali, kuti isusu taitoenda kurali yedu yekuchuru famu. So takabva tazosungwa, takabatirwa dzimotikari, ndakubatirwa rori yangu nedzimwe mota dzevamwe vatsigiri mbiri dzakabatwa dzitori mukati mumaoko emapurisa izvozvo. Takazosungwa tiri 40 musi womusi wa 15 August.
Tinoona kuti sarudzo dzakaitwa muri muhusungwa zvakaukanganisai zvakadii kugadzirira kuti munge muchipinda musarudzo?
Zvinhu zvakatikanganisa zvinhu zvakawanda, nekuti tainetarisiro yekuti pamavhota takawana 15,000 plus taifanira kunge takapeta kairi pamavhoti iwayo. Zvimwe zvinhu zvakanyanyoafekta futi panyaya iyoyo ndekuti kana usipo paground zvimwe zvinhu hazofamba zvakanaka. Indii zvinhu zvakaitwa nevezeti zvokuti mapepa ekuvhotesa akazosvika na 3 o'clock musi wekuvhota musi wa23 ogasi, uyezve akapera kuma7, akazova kuma9, akapera kuma12. Zvakaafekta vanhu vazhinji vaifanira kutitsigira, zvakadiscourage actually kana tatotaura pachirungu, zvakadiscourage vatsigiri vedu vakawanda vaifanira kuti pavhota. Yanga iri nzira yekudiscourage vanhu mumaguta kuti vasavhota.
Tinoona kuti mumatambudziko iwayo vaHakata vakabudirira kusarudzwa musarudzo iyoyi yekumirira Glenview South muparamende. Makanzwa sei kukunda kwamakaita muri muhusungwa?
Ndinongotambirei sekuna Mwari uyezve nefeiti iri mukati nevanhu, nekuti tanenge tabva kure. Vanhu vemuZimbabwe vasina hope nehurumende iri kweZambia. So ndakanzwa kufara chaizvo nekutenda kuna Mwari kuti Mwari ndovanopinda mukati mevanhu vachikurudzira kuti izvi zvinhu hazvisiri izvozvo. Ende Mwari vakagadha against even nyaya yerigini, nekuti muchinge usipo paground pane a lot of things zvinogona kuitika.
Totarisa chikwata chakanga chichikubatirai basa musipo vaHakata, mungachitsanangura kuti chakashanda zvakadii? Nokuti tichiona kuti kana musoro wechitima usipo, paigona kunge vamwe vachitoneta kuti aiwa ngatimirirei musoro udzoke.
Chokwadi, taishanda kuneze timu chiti nekuti agendi wangu ainzi Mutotiwa Kuziva akasunga pamwe chete neni musi wa15 ogasi, saka haana kukwanisa kunge ari pagiraundi. Pane akazoendeswa nemusangano watainge tagare kushanda neanga ari kambeni manija wangu anonzi Tarira Kusotera, ndiye akazoenda kunoitwa akrediti nemusangano. Akashanda zvine simba mukomana zvekuti kana kubatana haana kufara. Uyezve makanzerazi andaishanda nawo anoti Gaudenzia Marera naJoshua Pedisai ward 31 neward 32 vakarakidza chido chaizvo, nekuti vakabata zvakasimba pamusoro peelection. Uyezve kutanga tione mhuri yangu especially iri mudzimai wangu Miriam Nyamanziwa akamiramira chaizvo kuti make sure presence yangu inosungira paground, nekuti aitenderera izvi mumapolling station vakabatana nezvematongerwo enyika, zvinove zvakaita kuti ndiyambe ndingeita kanga ndiripo. Uyezve ivo vemusangano chaivo vedu yeCCC vakamira neni zvatisingakwanisi kutsanangura.
Kowe oma batiru wa maka ituko umuri muusungwa, mwenezu na munga nyunyu tanazwiri.
Muusungwa chitu katakati mchaikoko, kito chunguri kwa kanyanya. Dikoze kato tarisa, detention, kesi detention, ya takati wa pabibili wa police station. Takani ito maseo, kiri warini wa nukana kita 18. Maseo za asinga kwanze kwa akomodeta, wa asinga jezi, anekina, mkina mvura, ende zini jimote kura kita kutipa umuemuni. Mungu watikanga kushunguri kwa kakazi Wasakari, kwa rezendro kakanurara kutu njimbo ikina kutu zila kutu mungo nikirara vani ati ino zupata kazi hindi kwa urima andi kuzo utuli eriko ya kawoma hakuna magumbeki hakuna hindi kukuteka hakuna mvura kwa hivyo ya kakena chukafu kini nchiwako panangiri ojai kwa ajizi kutu kwa da so ndakawona kutu shunguru kwa chariko kwa kawoma rara ikitarika kutu mungo mungo sina mosa kutu wa singiri kwa kundi mungo ikitapota batu raonoda
mosa ya murugu upo merwai ii mosha iri kumatare atigone iri kutaura zvakanyanya asi munoti
ai mosha iri kingangoti iri politically motivated because hatina mosha yatakagara nanhasi dii kuburikidza mukati mematare takatoiramba mosha iyoyo nekuti hatina chatakatadza kunze kwokuti taifamba tine konvo yedu tichienda kurali kuchimiri farm saka ivo vari kuti makaita kaharali nyaya iyi tikuiramba zvakakupedzisira
Angamaka teerera kuhurukuru ya Taita na va Grand Mo Hakata vebatore Triple C vakakunda musarudzi yekutsvaga umiriri Glenview South muparamende. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Chikwata cheHerentals chapa mukana kuHighlanders kuti iwedzere utungamiri hwayo mugungano reCastle Lager Premier Soccer League mushure mekukunda Ngetsi Platinum Stars. Michael Kariati anotipanya iye.
Tino benza akanda chibodzwa chasiyanisa Herentals ne Ngezi Platinum Stars nasi Maskati apo Ngezi yarohwa 2-1 Mandava Stadium. Hapana angachitarisira kuti chikwata chekumhondoro Ngezi ichi chinorohwa asi mumutambo wenhabvu munoitika zvese zvese. Ngezi Platinum Stars yanga ichienda pamusoro petafura yegungano reCastle Lager Premier Soccer League iri nepoint imwe chete dai yakunda mumutambo wanhasi. Pari zvino Highlanders iyo iri kutungamira yave nemapoints makumi mana nerimwe chete mapoints maviri pamusoro pengezi iyo ine mapoints makumi matatu nemapfumbamwe. Highlanders iri kutamba mangwana ne Chicken Inn. Manika Diamonds iyo yarova Green Fuel 2-1 yainzana pa mapoints makumi matatu nemapfumbamwe ne Ngezi Platinum Stars. Mutsigiri we Capes United va Philip Regere vanoti chikwata chavo pamwe chete ne Dynamos ngavakanganwe nekuti hondo iri pakati pe Highlanders ne Ngezi Platinum Stars yokutora mukombe uyu. Va Farai Kambamura vanoti Highlanders ine mikana yakawandisa.
Inini ndikona Highlanders ine haya vane mukana wekutora mukombe uyu. Saka Highlanders ndoiri kutotora.
Asi nengo ye Zimbabwe National Soccer Supporters Association va Tinashe Museti vanoti rwendo ruchiripo zvekuti haisi nguva yekutaura kuti chikwata chinotora mukombe ndechipi. Dynamos iruswedera pedyo neutungamiri mushure mekuruva Cranbourne Bullets 1-0. Cranbourne Bullets iyo inorairidzwa naNesbitt Saruchera. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi. Blue Chips 1 FC Platinum 1 Shesham 1 Wange 0 Simba Bora 1 Yada 1 Mangwana Capes United versus Black Rhinos Highlanders versus Chicken Inn Triangle versus ZPC Kariba Ve Premier Soccer League avasati vazivisa kuti musika wekutenga nekutengesa vatambi vatsva unovhurwa kana kuvharwa rini. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Cariati.
Neni jonga kandemiri ndiri mu Washington DC ndinoti murare zvakanaka vatereri ndokusiya mina Standikile Mhlanga.
So we see.